nezviro takanga tiri kuwadzana tichida isusu kuti tiongorore kuti Harare province yofamba sei. Saka we did an oversight nekuti hatina kukwanisa kunotora tsamba tuyerenzi leta nekuti takanga tatsakutonishuzika nepapota nemopaplan. As a voluntary group hatina kufungidzira kuti pangadive tsamba neushoma hwatanga tiinahwo chihwohwo. Magurupu atanga tiri isusu tinodaira kuti makanga muine vasengesi vakanga vazvino vaita copy and paste zvese zvatataura madirection kwatiteenda kwatiita sei kucid law and order dobva yapa directive tukuwadzana kuti tizosuba nekuti tichisvika ipapo vamwe vedu vaitokwaisa nemazita pavaidzikira asina kunge zvapinda mupfungwa asi pave pamba saenda pakati ndopatakaona poriti tichisvika pagedhi.
Makasvikobhadhara faini mukaburiswa here muusungwa?
Hatina kukwanisa kubuda muusungwa pakanzi bhuku remafaini harisi kuonekwa motozomirira kusvika mangwana makuseni. Zvechokwadiwo offside charge vadzoka makuseni vakatoti makutoza kubata nevikenda vakomana uyai mubhadhare mari dzenyu katimapurisa tikaenda kunoutano kajara mari dzedu vakati chiendai zvenyu.
Saka maguma kuti makapara mhosva hazvisi kukanganisa here mune ramangwana?
Ndo zvazvinoita parizolusheni yega yega mukoma jonga because hatina kunge taziva weexplainza wasari kuti posa nechakatikira zvivanhu faibha tinonge taziva kuti inoda tsamba yekuungana ndopavazotekesera kuti chero uri parufu chero uri pamuchato chero kita pati inodiwa.
Tiri kuona hurumende yakayambira vanhu vainoti vane urongwa hwekuda kukanganisa kugadzikana kwenyika. Imi zvii zvamuri kuita vosesangano tichinzwa yambiro yehurumende?
Pakasisu tinobatwa pakuti mukatarisa mari dzedu vanoti vadzodzikana nevana masaraure tinoziva ushindi hwavo nembiri dzavo dzokumirira kodzero vasvike vari munana tiriti tinova iri kuadvoketa pakuti sadhaki titarikeze kuvhotwa kwakanga kwakaitwa gore riya. Isusu tiri kuti izvozvo ngazviitwe negwara kwaro zvitedze mezvirumba kwayo zvazvakaitika kumashure. Saka tinoti vanokwanisa kuzviita ngavazviitwe negwara kwaro vachitedzera mutemo wenyika nekuti kutema mutemo hurumende iripo ndoiripo.